kuru ziro ii ya itwa na wa agri musavengana avo vane mkambani ya avu muarare ya kugazira feni chani kupenda zimba. Wa musavengana avo vane makori makumi manane matanatu ya kubere kwa wakari mara. Vanoti kunyangwe COVID-19 ya sunga zakawanda muupenyu wevanu. Vechidiki vanofanirwa kufunga zvakadzama votanga mabusiness asingavhiringidzwi nedambudziko rechirwere ichi.
Ndinokurudzira kuti kuita product kugadzira maproduct ako kwakanaka kugona kugadzira maproblems evanhu nokuti business is about solving maproblems evanhu. Munhu haana pekugara mumba anoda stool. Kuratidze problem yaana iyo kuti arogara mumba but haana stool. Ndokuti achatsvaga kunogadzirwa stool. Suru ndo, ndoti ndoti amzuko rai naro raru kuda.
Vamusavengana, vakadzidzira mabasa ema woko e carpentry, Parua Rehabilitation Center. Vanoti, pavakatanga kambani yavo ku Sunningdale, vachizoenda ku Waterfalls kwa vave, zvakanga zvisiri nyore.
Kana uri pabasa, dzidza magadziriro ema products ekambani yauri kushandira. Usatarisira muhoro chete pei chete, but tsvaga ruzivo rwemaitirwo ezvinhu. Tarisa mamessages ese anoitwa pabasa rauri kushanda iroro. Nekuti ndozvitadzwa kubatsira kana wazosiya kuti uzotanga kuita maproducts angadzigadzwa nekambani yawaishandira.
Vamusavengana vanoti vari kusevenzera makambani makuru kana muhurumende havafaniri kuvarayirwa. Asi kuti vanofanira kuve netarisiro yekutangawo makambani avo vakazvimiririra.
Pandakatanga ndakanga ndisina even matools, ndakanga ndisina matools akakwana. Ndakagadza zvinhu zvakaita semastools, ndakagadza zvinhu zvakaita semapushing tray, maitems madiki because semunhu aigara muone room, ndakanga ndisina workshop. Kuti munhu aigona kuzoona item, obva kuti manhakira akaita item iri diki, inini ndiri kuda kitchen unit. Munhu uyu ruoko urwu runogona kubudisa zvinhu zvakanaka nokuti manhakira akaita kaitem kakagadzira kakare kadiki. Kureva kuti munhu anogona kubudisa basa rakanaka.
Vamusavengana. Avo vanozivikanwa munharaunda mavagere pamusoro pekurima chibage pandima yakakura zvikuru vanoti vane makambani avo havafanire kumira nechinhu chimwe chete. Vanotiwo zvekare vabereki vane vana vakaremara vanofanira kuvakurudzira kuti vabudirire muupenyu.
Zvandiri nhasi hapana changu but ndozvitindi ndiamai vangu because makudzira vakandiita havana kundikudza vachiti mwana wangu wakaremara saka ngaagare kumba vangu vachiita basa. Vakandikudza ndichikombita nemadzikoma angu tichienda kumunda tichishanda. Saka zvokurima izvi zvakatokura zviri mandiri.
Mudzimai wavo amai Tsitsi Musavengana vanoti madzimai evarume vakaremara vanofanira kuvabatsira mukusimudzira mabasa avo.
Ini ndinokwanisawo kupenda kana kuri kundotenga zvinhu kana kuita maportations ndinokwanisa kuenda chibatsirana nemurume wangu. Kapane zvoda kundotengwa ndinokwanisa kumhanya ndichindotenga. Ndava kuziva zvizhinji zvemahardwares. Ndava kuziva kuti zvinodiwa zvakaita sei. Even mabhodzi ndava kuziva kuti anodiwa akaita sei.
Amai Christine Shayamano vemuWaterfalls vane chivakwa chakanaka pamba pavo chakagadziriswa navamusavengana.
Iyo kicheni yakabviswa namusavengana munomu yakanga yakaitwa nemunhu ari able-bodied. But it was... This one is much better, much, much better than yandanga ndinayo. Saka vanhu vane urema musavatarisire pasi. Ngativatarisei nechipo chavainacho because they are very talented and kana vachiita basa ravo vanoita nemwoyo wavo wese.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko reCOVID-19 rakavhura mikana mumamwe mabhizinesi akaita sekushandisa madande mutande mukuita zvidzidzo, kuita misangano nezvimwe. Vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.